Andoni sokuti nedambudziko ririko rezvara regore rino iri kuonekwa kuti yavuyiswa nekushanduka kwemuchadenga kwaita kuti pave nezhara nekupisa kwezuva zvinopfurikidza makore ose angakwana kusvika 35. Zvinototaridza kuti zhara iriko iyoyi ihombe ihuru zvekuti pachatodiwa kumwe kuwedzegwa kwechikafu kuitira kuti vanhu vawane kudya kwegore rino uyezve kuzowana kurima kwegore rinotevera.
Tichitarisa kuti dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze iri harisi kungobata Zimbabwe chete, riri kubatawo kuchamhembe kweAfrica. Mungavana here Zimbabwe ichizokwanisa kuwana rubatsiro rwairi kutarisira izvozvi kubva kumasangano anobatsira?
Iyoyi ndiyo ingava iyo nyaya huru iri kupa kunetsa nokushungurudzika kungava kune vanhu. Tichitaura kudai, ini ndakaita gwendo kubva kuno kuEngland kwandinoshanda ndiri, ndikashanyirawo nyika dzakaita seMalawi neEthiopia ndichiona kuti mamiriro ako kwakamira sei. Ende zvinotaridza kuti munyika idzodzi nedzimwe dzakawanda dzingava kuzasi kweAfrica kana kuti SADC dzakatarisana nebongozozo rezhara rinotaridza kuti richabata vanhu vanosvika 30 million people pari zvino. Ende vanhu ivavava vangangova vachawanda kusvika 50 million mumwedzi inotevera kana pakasava nerubatsiro rwuripo. Zvadai kusanganawo nemamwe matambudziko nekuoma kwakaita zvinhu pasi rese, kutarisira nehondo dziri kubhuyiwa kuna vana Syria, kuna vana South Sudan, inzvimbo dzese dziri kuda rubatsiro rwakatarisana kazhinji nenyika dziri kuchamhembe ndo dzinopa rubatsiro rwakawanda. Saka takatarisana nematambudziko iwaya, zvinotaridza kuti nyika yeZimbabwe iri pakutarisana nekukwikwidzana kuti iwane rubatsiro iroro rungakwanisa kubatsira vanhu.
Tingatarisira here kuti uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro rungazowedzera kubva pane rwuri kutarisirwa nemasangano anobatsira rwe 4 million?
Matarisiro atakaita tiri kuona kuti mukupindana kwemazuva zviri kuonekwa kuti vanhu ava vanoda rubatsiro vachawedzera zvikuru mumaruwa kana kuti anganzi maruseva. Ndo muri kuonekwa kuti vana havachakwanisi kuenda kuzvikoro, vari kubuda muzvikoro, vana havachakwanisi kuwana mari yekubhadhara kupinda muzvikoro yatingati maschool fees. Ndo pari kuuyawo masangano akaita serandinoshandira reWorld Vision richibatsira vana. Asi rubatsiro runodiwa ndingangoti nevanhu vose, vana nevakuru, nekuti panodiwa chikafu, panodiwawo rubatsiro rwokuti mombe kana zvipfuwo zvevanhu zvive zvingararama. Saka kuti zviwane mvura, zviwane chikafu, zvose izvi zvinotaridza kuti panotoda rubatsiro rwakasimba zvikuru zvokutoti pachatodiwa mari yakawanda.